Tingati zvimwe chezvinhu zvatiri kusangana nazvo patiri kufamba tichiita kurudziro ndezvekuti nharaunda dzedu zhinji vari kutora nyaya yeCOVID-19 sekuti haisi nyaya yakanyanyokura zvakaitawo zvimwe zvirwere zvakawanda wanda kunyanya nharaunda dzatiri kushanda. Saka vari kuti pakurudzirei kuti kuti vanhu ngavaitwe vaccination. Vanenge vachiita kunofanira kunyanya kuti vaccination iitwe zvine simba kumadhorobha sekuti panga pachiitwa mareports madhorobha mazhinji kuHarare, Bulawayo ndokwainyotarwa kuti kune mastatistics akanyanya evanhu vanenge vachifa mukatarisa pa vanhu vapfuura 1500 vazhinji vacho vanenge vachiita kunge vakawandira kunzvimbo idzo. Saka munenge muchiona kuti painenge paitwa kana mameetings nekuti vanhu vanenge vari relaxed.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti chirwere ichinogona kudzoka zvine ukasha kechitatu
zvekuti kuchaya third wave nezvimwe zvavanongofunga kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu vaya vanoita vanoda kuita mari kana vanoda kungoita mukurumbira kunge pane zvivari kubatsira asi kusina nyaya yakanyanyokura sekudaro. Saka tiri kuona kuti ndonyaya yatinofanira kunge tichinyatsosimbirira nayo tichivabvunza kuti vanoda here kuitwa testing nekuti ndo imwe nyaya inenge ichiita mukurumbira sezvo tinoziva kuti president nemamwe maopposition parties nevemamwe vakuru vemachechi vakatoitwa vaccinated zvipachena zvichionekwa vachibuda patv. Vazhinji vati kusangana vari kuti aiwa izvi zvekutaura nezvaana president vanoda kuti ivo vatungamiriri vavo venharaunda vanosanganisira masangano akazvimirira ega maticha nana mp vaite ivo vanoitwa vaccinated pachena vachionawo
sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti zvisangoita sezvekuHarare kana kuti zvevanhu vaya vanongobuda patv vanenge vasinawo chokwadi chekuti pavanenge vachinzi vavaccinatewa kana president kana vice president vanenge vashandisa mushonga upi dzavada kuona maticha avo avanoswera navo kana kuti vemabhizinisi vatingati malocal based leaders ndo vanoda kuona kuti vatange kumberi vachiitwa vaccinated then ivo vozotevera. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvinhu zvatingangoti hazvina maturo nekuti ndo mararamiri anoita vanhu vazhinji vekumaruwa vanhu vanoshandisa trust yekuti kana vakagara nemunhu wavanoti ndiye vanoremekedza vanoziva kuti kana zvichinge zvataurwa nevanhu vanoswera navo ndo vanhu vanoti ava tingavatrasta.
Mungati kurudziro dzamuri kuita dziri kushanda here?
Kurudziro yatiri kuita inoshanda nekuti iri kushandisa trust zvekuti pakaita vamwe vanouya kuzoita kurudziro yatiri vanokwanisa kusatambirika matambirikiro atiri kuita nekuti isu tinenge tiri vanhu vanogara navo tine zvimwe zvatinomboita zvisinei necovid-19 zvatinenge tichibatsirana.